Pauro patsamba yake kuwa Roma kubvira pachapter 1 kusvika pachapter 11 ari kutitaurira zvatakaitirwa namwari kana kuti zvatinokwanisa kuitirwa namwari. Zvino pachapter 12 Pauro akutaura newe mutendi, ari kutaura iye kuti offer yourselves as a living sacrifice. Ari kutaura iye kuti do not conform to the pattern of this world. Ari kutaura iye kuti be transformed to the image of our Lord Jesus Christ. Ndabva ndasumudza theme yokuti mutendi itya Mwari. Itya Mwari mwana waMwari. Pauro ari kutaura kwatiri vatendi. Tisativerere nyika. Iko zvino ukatarisa mamiriro aita nyika, vanhu vakuru chaivo, vakuru vemasangano, vangadaro tivaona sevafarasi nguva yapfuura, vari kugara pasi vachibvumirana kuti murume nemurume varoorane, vari kubvumirana kuti mukadzi nomukadzi varoorane, vaite murume nomukadzi vari mukadzi nemukadzi, kana kuti murume nemurume. Mwari ngaatiitire nyasha. Mutendi haakwani panyaya dzenyika, nekuti ndiye mutumwa akatumwa naMwari. Shoko rinotitaurira kuti you are the salt of the earth. Ndimi vatendi vanofanira kurunga nyika. Namu yataona munyika ndiye kuzvipira kunotaurwa naPauro. To offer yourself as living sacrifices to the work of God. Iwe nezvinhu zvako zvese, surrender all to God kuti kingdom yaMwari ionekwe pano pasi. Mutendi usasandurwe nenyika, sandurwa neshoko raMwari kuti kana zvose zvinge zvakuonekwa, uwanikwe uchida kutora mufananidzo waMambo Jesu. Be transformed into the image of our Lord Jesus Christ. Panotaurwa zvekare mune zviverengwa zvedu zvataverenga kuti haikonai kuzvitutumadza. Don't think of yourself more highly than you ought to, but according to the grace that was given to you by God. Mutendi unotarisirwa iwewe kuti usazvitutumadze, uzvininipise Mwari vachakusimudzira. Unotarisirwa iwe kuti uve an example pano panyika. Nyasha nengoni zvinozokutevera. Haikona kutarisira vamwe vanhu pasi. Munhu wese akasikwa naMwari. Zvakataurwa kuna Ex kuti chinhu chose chakasikwa naMwari usati chine tsvina. Hama dzangu, mutendi itya Mwari. Ipa mhuri yako kuna Mwari. Ipa basa rako kuna Mwari. Mwari vachakusimudzira nenguva yakafanira. Ita kuti kana wakatarisa nyika uone kunaka kwaMwari. Zvaakasika zvose nezvaakatipa zvose. Iwe mutendi uri mutumwa. Saka tarisa kune akakutuma. You are an ambassador. Saka basa rako ndere kutaura zvekingdom yaMwari. Ndezvekurwisana nechakaipa chatekeshera nyika yose. Zvipire kubasa raMwari mutendi. Namata urinde nguva dzose. Chemera vana vako. Chemera chechi yako. Chemera nyika yako. Nenguva yakafanira. Mwari vachationa. Amen.